Mumashoko avo vachangosvika panhanda rendege Robert Gabriel Mugabe International Airport muHarare neZuro Masikati, vamasisi vakati ushamwari uripo pakati pavo navamunangagwa ndewebhande neBhurugwa.
Pane ushamwari hwemandorokwati pakati pangu naPresident Mugabe. Makafanira kuzvizwa.
Vakaenderera mberi vachiti ushamwari hwavo hunosimbaradzwa nekuti mapato avanotungamira ndiwo ari panyanga, uye ZANU-PF yakatotumira nhume dzayo kumusangano webato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP, uyo wakaitwa mukupera kwesvondo rakapera.
Botswana
inoramba ichikurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi. Kana Zimbabwe ikatemerwa zvirango, Botswana yakatemerwawo. Hatiti zvakadai, takaudzai shamwari dzenyu kuti hatidi zvirango izvi.
Asi mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati zvinorwadza zvikuru kuti vamasisi vari kusarudza kupembedza vamunangagwa pane kuti vavatsiure.
Zviri kutirwadza isituation yatinayo munyika meZimbabwe. Iko zvino vana mukoma Job Scala, Godfrey Stole nevamwe vaya vatinoziva vakavharirwa variko kuchikurubhuko. Tine crisis yakakura yekuti maopposition leaders ari kuvharirwa vasingatongwi. Iyo vamosise vakataura zvekuti vanokama hwebhande neBhurugwa, isu nyika yakadai hazvitibatsiri. Iko zvino vanhu vari kutambura kudye nhoko dzezvishonda chaivo.
Vangarivhume vatiwo zvakare vana veZimbabwe vari kunyombwa kunze kwenyika nekuda kwemamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo nekuda kwehurumende ZANU-PF.
Vana veZimbabwe vari kutukwa kusati afika kungembwa muzvipatara zvamakaona mukadzi yaye achinzwa achitukwa nadokita uya. Vanhu vari kutambura vachitaura kuti munangagwa asi kuita zvakakwana kuchengete vanhu vake. Saka zvinei mukataure zvekuti neushamwari hwebhande neBhurugwa musi kutaure nyaya dziri kunetsa muZimbabwe kuti dzinake zvinoreve izvozvo. Ndo zvatindisvitse pavo nditaure mashoko iwayo.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti TCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika.
Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika, zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nemahuman rights, kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera. Naizvozvo isu tinotaura kuti nyaya yemasanctions hongu yakashata, asi isusu senyika tofanira kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa muBotswana reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelang Salishando vaudzawo Studio 7 kuti mashoko avamasisa anoratidza kuti vakuru vemudunhu reSADC vanotya kuudza vamunangagwa chokwadi.
Izvi zvinoratidza kuti gungano remapato anozivisa frontline states akafanira kudzidziswa mutongi nekuti ari kuidya pachavo vanhu vachitambura. Mapato aya haana basa nevanhu venyika dzavo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika iyi richishanda rakazvimirira muguta reKaboroni vauya Pondadi vati maitiro avamasisi ndemunhu ari kutsvaga dzvene kuna vamunangagwa.
Hatizivi
kuti vamasisi vari kunyanyengerera chii kuna vamunangagwa. Vagari vemuBotswana vari kugara nezvizvarwa zveZimbabwe munyika mavo vachishandisa zvaifanira kushandiswa nevana venyika iyi. Vana mate kuti zvizvarwa zveBotswana hatizoiti zviri kuitika kuSouth Africa pari zvino.
Murwiri wezvemagariro evanhu akanaka vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Bofana vati vamasisi vakafanira kushandisa ushamwari hwavo navamunangagwa kuvaudzwa chokwadi kuitira kuti vana veZimbabwe vasununguke.
Tinoona kuti kusungurudzwa ikoko, kudzvanyirwa ikoko kwakutoda kuti kupindire vamwewo vanobva kune dzimwe nyika kuti tionesane nehurumende yedu iyi kuti zvamuri kuita izvi hakusiko utongi hwejekerera, hakusi hazvisirizvo zvakafira vana veZimbabwe masango nemumamisha umu vachiti tiri kuda kuzvitonga kuzere, hakusiko kuzvitonga kuzere.
Muna 2019, Zimbabwe neBotswana dzakavandudza ukama hwadzo kubva paJoint Commission kuenda kuBinational Commission, chidanho chinoona vatungamiri venyika mbiri idzi vachisangana gore negore vachiziya nyaya dzakakoshera nyika mbiri idzi. Pamusangano wechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls mukutanga kwegore rino, nyika mbiri idzi dzakasainira na zvibvumirano zvitsva zvishanu, izvo zvasvitsa zvibvumirano zvose kumakumi maviri nezvishanu pamakumi mana nezvitatu zviri kutarisirwa kuvhumiranwa nenyika idzi. Pose pavanovana mukano wekutaura, vamasisi avo vakazopa mhinduro yavo pakukokwa kwavo kuzovhura shoo yegore rino nemusi wechitatu svondo rino, vanokurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemamwe makambani akazvimirira ega nenyika dzekumawirira nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.